Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 11/2018 Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Saka ana palataida kukoti nezuro zvazva kureva ndezvekuti hazvichaenderera mberi neurongwa ihwohwo nekuti section 94 yemusubsection 2 inobva yataura kuti kana kwaendwa kukoti munenge maakumbirira kuti dare redu redzimhosva ringe richipa mutongo warinenge rapa kuti ava vari kutaura kuti takabirirwa ndizvo here kana vati hazvisirizvo uyo akahwina ndiye akahwina mushure within 2 days kana kuti mumazuva mairi kugadzwa kwachona kunobva kwaenderera.
Hurumende inokanzura hurongwa hwekugadza mutungamiri wenyika mangwana zvichitevera magwaro akaiswa mudare neMDC Alliance nezuro ichipikisa kudomwa kwavamunangagwa.
For the good of democracy, and it's okay. Kuti kana munhu ari asiri kufara, to process no for the same thing. And it's a winner. That's good for it. From the courts, I think it only shows good democracy irimo.
Vanhu vakawanda votaura nezvekupikisa kweMDC Alliance zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti yambomisa hurongwa hwayo kugwadzwa kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa uho wanga uchifanira kuitwa mangwana. Hurumende yamisa hurongwa uhu zvichitevera kusvitsoka kwaitwa neMDC Alliance magaro ekupikisa kudoma kwakaitwa vaMnangagwa semutungamiri wenyika neZimbabwe Electoral Commission. Gurukota rezvemutemo uye vari mumiriro waMnangagwa musarudzo yemutungamiri wenyika vaZiyambi Ziyambi vanoti ichokwadi kuti hurongwa hwekugadza mutungamiri wenyika hwambomiswa kuitira kuti Constitutional Court ipe mutongo wayo pachichemo chakasvitswa kudare iri nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. MDC Alliance inoti ine humbowo hwekuti vaChamisa ndivo vakakunda vaMnangagwa musarudzo yemutungamiriri wenyika kwete zvakaziviswa naSachigaro weZimbabwe Electoral Commission amai Priscilla Chigumba. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 ataura navaZiyambi Ziyambi pamusoro pezuva remangwana.
Nyaya yekugadzwa kwemutungamiri wenyika yanga ichisungirwa kuitwa mangwana teedza bumbiro redu guru remutemo rinotaura kuti panonge pashedzerwa kuti hahwina ndinhiki munosungirwa kunge muchimugadza kwapera mazuva 9 kubva musi wataurwa maresult. Saka ava palataenda kukoti nezuro zvazva kureva ndezvekuti hazvichaenderera mberi neurongwa ihwohwo nekuti section 94 yemusubsection 2 inobva yataura kuti kana kwaendwa kukoti munenge maakumbirira kuti dare redu redzimhosva ringe richipa mutongo warinenge rapa kuti ava vari kutaura kuti takabirirwa ndizvo here kana vati hazvisirizvo uyo akahwina ndiye akahwina mushure within 2 days kana kuti mumazuva mairi kugadzwa kwachona kunobva kwaenderera mberi. Saka ezvinezvi zvaakumirira kuti nyaya iri kuti matare tere kana yatora kugadzwa zvakaitwa zvemutemo kugadzwa kunobva kwaitwa mumazuva mairi anenge achitevera mushure mekunge dare rapa mutongo waro.
Munotarisira kuti dare ringape mutongo waro pamutemo zvinofanira kuitwa nguva yakareba sei?
Bumbiro redu remutemo rinoti kubva musi unenge waendeswa mapepa dare redu guru reConstitutional Court rinosungirwa kunge raita nyaya yachona mumazuva anoita 14 masvondo mairi rinosungirwa kunge rapedza nenyaya yacho.
Mutungamiri webato renyu rezanupf vakatowana here mapepa aya?
Mutungamiri webato redu rezanupf vawana mapepa achona muzuva ranhasi asi pamutemo vaisungirwa kunge vakapiwa mapepa achona nezuro. Saka vawana nhasi uye haana kusevwa zviri pamutemo anga isungirwa kuendeswa kukenwe yavo nekukwekwe inova iyo yakanyoreswa pavakange vachiendesa mapepa avo ekukwikwi. Saka ndinga ndozvo zvimwe zvinenge zvichatariswa. Mutemo unoti ukaregera kutevha mapepa nenguva, application yachona inenge isina kumira zvakanaka zvekuti inogona kutadza kutariswa.
Manga matozivisa here vatungamiri vedzimwe nyika vamanga makoka vakadai sevekukunana Botswana neSouth Africa kuti ndozvaitika?
Hongu, iroro ndobasa rinoitwa naminista vedu veforeign affairs. Dzine tarifu rekuti ndozvavakatotanga kuita kubva nezuro manheru kuvazivisa kuti nemamiriro aita zvinhu urongwa hwakumbomira.
Tombotarisa kuti takatarisanazve nezororo reheroes kana kuti remagamba, zvii zvinenge zvichiitika ipapapa tichitarisa zviri kuitika izvi panyaya dzakakwidzwa kumatare neMDC Alliance?
Mutemo wedu zvaunoita unoti kukange kwaitwa sarudzo, anenge ari mutungamiri wenyika panguva inoitwa sarudzo anozobva mushure mekunge anenge ahwina agadzwa. Saka zvazviri kurevera zvinhu zvezvekuti mutungamiri wenyika dzavamunangagwa kusvikira panogadzwa ndopavanozosiya chigaro kana ndopavanozotanga temu yavo. Saka kuri zvino hurumende yavamunangagwa ichiripo kusvikira pachagadzwa vanhu. Ndozvinotaura bumbiro redu kusection 94 subsection 1 yeconstitution.
Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vachitaura vari parunhare vari muHarare naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Vanhu vakawanda vanoti MDC Alliance ine kodzero dzekupikisa zvakabuda musarudzo sezvo kodzero iyi ichichengetedzwa nebumbiro remitemo yenyika. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vataura neStudio 7 muchinoi vanoti kuendeswa kwegwaro renyunyuto kudare repamusoro reConstitutional Court kwakaitwa neMDC Alliance ikodzero yechizvarwa chose munyika. Mumwe mugari wemumusha weveruzhinji wechikono hono muchinoi vatendai mushonga vanoti uyo achaonekwa nematare kuti ndiye akakunda anofanirwa kugadzwa pasina kumwe kunyunyuta.
I think whoever anobuda ipapa achinzi ahwina ka necourt will be put the file now name desiredly zvabvairika and will expect my elections.
Vamushonga vanoti gwaro renyunyuto reMDC Alliance ravi mumatare rakanaka sezvo richiratidza kuti munyika mune utongi hwejekerere.
For the good year democracy, it's okay. Kuti kana munhu ari asiri kufara to process nokwaita sei anditi ahwina, that's good fortune from the courts. I think it only shows good democracy rimo.
Mumwe mugari wekukaroi vatreva Chiwanga vanoti vanhu havachina chivimbo nematare edzimhosva kunyange hazvo vanhu vakawanda vari kutarisira kunaka kwezvinhu zvisinei nekuti ndiani akunda nekuda kweutongi hwevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
At the moment vanhu vakompromise kuti they are not sure. But even if it is going to succeed, is it going to be accepted in the judiciary? You understand what I'm saying?
Vachiwanga vanoti vakawanda vari kumamisha vari kuda kuti vamunangagwa vagadzwe semutungamiri wenyika ukuwo vari mumadhorobha vachitidai tsamba yenyunyuto yabudirira kuitira kuti vaNelson Chamisa vagadzwe semutungamiri wenyika kuitira kuti nyaya dzezveupfumi dzigadzirisike.
Saka it makes the feeling that it is dividing the community. You can't go and say that the team you had run out of the room. Back up your mind, my input echo, my family. They will never accept that. They will rather have that continue. But I'm even in Munozi, that is exposed to technology. Putting guys say to us, it's a foot. Sakatine balance in the community, it will turn apart. And that polarization, you don't know whoever wins. I'm going to put it out there. That's what I'm going to do. I'm going to do it.
Asi mumwe mugari vaClifford Kupeko vanoti ivo nevamwe vavo vari kurwadziwa nekupikisa kweMDC Alliance kwave kumisa kugadzwa kwavamunangagwa semutungamiri wenyika. VaKupeko vachoropodza kununuka kuenda kumatare kwakaitwa nemagweta avachamisa vachiti mucherechedzo wekuti havana hanya nenyika yavo.
Zvasingafaniri kuvatorera nguva yakarebesa kuti vazoisa Muchungwa chidiki diki chokupedzisira chezuva rokupedzisira nema hours okupedzisira ndo ava kuenda kunoisa. Ah ndinodavira kuti vanhu vese vaitsamwa nokuti vaikufunga kuti ah ava vanhu havasi kutitora vakukoshesa nyika kufamba kwenyika nokuti nyika inofanira kunge ichifamba musoro mekunge anenge asarohwa ari mutongoro wemiriro yenyika achiisa makurukota ake hurumende ichitanga kufamba. Saka vanhu ava vasikukoshesa kwandiri.
Dare reconstitutional court rinofanirwa kupa mutongo waro mukati memazuva 14. Panyaya iri mudare pane zvinhu zvitatu zvinofanirwa kuitwa nedare iri. Chokutanga, rinofanirwa kuona humbo hwaiswa pamberi paro neMVC Alliance uye rikagutsikana kuti humbo uhu hwakawandisa uye hunotsigira kuti vachamisa vakadiridzirwa, rinogona kuti vachamisa ndivo vakasarudzwa zviri pamutemo kana kuti rinogona kuti sarudzo iyi idzokororwe. Kana dare rikatadza kugutswa nehumbo hwarapiwa, dare iri rinopa mutongo wekuti vamunangagwa ndivo vakakunda. Mutongo weconstitutional court haupikiswe uye anenge anzi ndiye akunda anofanirwa kugadzwa semutungamiri wenyika mukati memaawa 40. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Apa Chigoriwa.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Yasvika nguva yekuti tichibvunzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mushandi wekambani yendege muguta reSeattle mudunhu reWashington State akaba ndege nezuro manheru ndokumbururuka nayo achiita pamadiro, izvo zvakaita kuti idonhe pakatsuwa keKetron kuchamhembe kwePuget. Muzinda wemapurisa mudunhu rePierce waburitsa mashoko paTwitter uchiti murume ane makore 22 ndiye akatora ndege iyi zvisina mvumo. Mapurisa anoti murume uyu aida kuzviuraya. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya huye achiti pachirongwa chakanangana nevanhukadzi.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro nemumwe wemadzimai vechidiki vanga vari imo muno muWashington DC pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship icho chichangobva kupera. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti zviiko zvavachange vakupakurira mamwe madzimai kana vachinge vadzokera kumusha.
Senda Madunge, ndoshanda ku Youth Empowerment and Transformation Trust. Organization yedu kana kuti bato redu rinomirira kodzero dzevechidiki, tichishandira kuti vana vechidiki kana kuti vechidiki vawanikewo izwi ravo nezvavanofunga zvavanenge zvichiinkludzwa kana kuti kubatanidzwa mune muchitwama mapolicies, maregulations nemitemo yenyika. Saka ndozvatinomirira sebato reYouth Empowerment and Transformation Trust.
Mungati madzidza zvakawanda here iko kuno kuAmerica zvamuchanopakurirawo vamwe kumusha uyezve ndezvipi?
Zvachanopakurira vekuZimbabwe zvakati wandei kusadzidza zvakawanda kuno kuAmerica. Civil rights movement kana kuti vanomiririra kodzero dzevanhu muAmerica muhistory yavo kana kuti muchekare chavo mune zvakawanda zvatinogona kudzidza semaZimbabweans kuti vechidiki tinogona kumiririra sei kuti kodzero dzedu dziwanike dzichitaurwa nevari muhurumende kuti vatiinkludewo nekuti vasatisiyirire mune zvavanenge vachifunga nekuronga muhurumende.
Chii chakaita kuti ufunge kuita mabasa akadai semusikana wechidiki?
Kubva pazera rechidiki diki ndaiwanika ndiri kungofunga kuti pane zvandinogona kuita sewechidiki mukutungamirira kuti nyika yedu ive inongova nyika yakanaka nekuita zvinhuwo zvakanaka zvinoremekedzwawo nikuwanikotiwe tunobudiza mnika yenu. Saka ndaka yu kuprogrami, nikuti vangwe baka mbo yu kuprogrami. Baka njiti nufana kuwa apply, nikuti cha unoyita. Sewe chibiki ya mitunga mirra mnchu mbo za katika na siyana nuku na kuwa nika uku kutuza shaka wanda shwa nuku na usuzuri ya Zimbabwe. Isusu bato redi the youth empowerment and transformation trust tinoshanda newe chibiki wa katika na siyana mnchu mbo za sema province ya Zimbabwe.
Chukua na utinyika ili kubakuba msarizo iwe semsika na uchibiki Zimbabwe ya unu daye mangwa na ini ya kabiku.
Zimbabwe ya ntino tarifuna Zimbabwe ya kuti isusu chibiki since tiriva vanu comprise majority kana kuti tiri suva kawandisa munyika comprising 60% plus of the population tiwanike zvireruri chinzvika muzvese zvinotaurwa mumapolicies mumitemo nemumagwaro ese enyika yenu. Saka zvese mukutsvaga mabasa tiwanike tirikuwana mabasa kana tiri kutanga mabhizimusi tiwanike mabhizimusi edu achikwanisa kusimukira mune zvakanaka. Zimra ichajo tax inoenderanawo nevechidiki kana muri kutsvaga mabasa zvekuti experience nguva hachina asi mabasa ngatiwanike tiri kupuwa. Kana tiri kuti tida kutora chinzvimbo chekutungamirira ngavatipowo mukana nekuti tine zvatinazvowo mainnovations necreativity notaona kuti tinokwanisawo kucontributawo something. Uye zvekare panyaya yemadzimai tinodawo kutungamirira not because tiri madzimai aiwa asi kuti tine kodzero yakafanana nevarume kuti tikwanisewo tichitungamirira nyika yenu kuti inoenda mberi. Saka kota system iripo panguva inoi inotaura kuti icha expire inofanha kuenderera mberi kana kuti kuextendwa nekuti isusu tine kodzero yekutungamirira semadzimai.
Unoona zviri nyore here kuti vari munzvimbo dzakadai sehurumende mumabasa nemumapato angave zvematongerwo enyika kana mamwewo awanikwe achiremekedza nyaya iyo yekota sisitimu yekuti madzimai awandewo mapositions epamusoro?
Chinhu chakanaka chaizvo kuti masectors ese angava mabhizimusi mungave muhurumende mungave musivil society kana kuti hatinoti maNGO kuti madzimai ave vanongotora chinzvimbo chekuti vanotungamirira nzvimbo nekuti pese panotungamirira mudzimai musha mukadzi and mukadzi anosimudzira mhuri yose. Saka mhuri yose yeZimbabwe nemunhu wese vemuZimbabwe anosimudzirwa kana mudzimai ari pamberi kana kuti achitungamirira munzvimbo dzese dzakadaro.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous ngatisangane zvakare muchikamu chino chinotarisa zvinhu zvinenge zvichinangana nevanhukadzi chamunopiwa newe Marvelous Mhlanganya huye. Makateerera kustudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Anemi muchirongwa nhasi ndini Rachel To. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa upenyu hwedu our lives icho tinopiwa naJonga Kandemiri.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekurudziro iri kubva kumapoka akasiyana siyana zvikuru kumakereke yekuti munyika munge muine kugarisana pamwe nekupodzwa kwemaronda. Muhurukuru wedu tine mukuru wekereke yeZimbabwe Divine Destiny Bishop Anselmo Magaya. Ndiri kuchingamidzai nemufaro muchirongwa chedu Bishop Magaya.
Aiwa, tinotenda vakandamire.
Bishop Magaya, hurukuro dzese dzatanga tichiita mazuva ose dzakanangana nekuti munyika munge muchigadzikana vanhu vachipodzwa maronda nekuregererana, asi tiri kuona kunge zviri kuramba zvichiitika zvisiri kusvika kana kunanga kune zvataitarisira nehurukuro yatakaita musi uno. Izvi zvamungataura?
Zvandingataura Jonga ndezvokuti nyaya yekupodzwa kwemaronda inoda kuti pamwe chete senyika tibate tichirevesa tichitaura chokwadi uye tisina chakanyanya chatinovanza. Ndava zvacho zviri kurwadza vanhu ndo zvacho dzimonguva zvisiri ku kumirwa vanhu kuti vataure kana kuti ndo zvimwe zvacho zviri kupfuurira mberi zvichiitwa. Zvakafanana nokuti tine vanhu vakasungwa kusvikira pera riya nokuda kwemaprotests akaitika muHarare, asi hatisati taona vanhu vakasungwa maringe nokuurayiwa kwakaita vanhu. Ava vanhu vamwe vakasungwa vakasungwa nokuti vanonzi vakapaza midziyo. Handisiri kuti kupaza midziyo kwakanaka, kwakaipa chose, ende varipo vakadaro vanofanira kurangwa. Asi hazvibviri kuti tikoshese kupwanywa kwemudziyo kupfuura upenyu hwemunhu. Saka maitiro akaita saiwayo anoramba achiunza mamwe maronda matsva. Saka kusvika tarevesa, kusvika taziva zvati kuda kuita, handioni national healing and reconciliation zvichiitika.
Iye zvino vamagaya tiri kuunzwa mumatunhu akasiyana siyana, vanhu vanofungidzirwa kuti vakavhotera mapato anopikisa vari kushungurudzwa. Muri kuona here paine matanho anozoita kuti nyaya dzakaita saidzo dzipedzwe mukurudziro iyoyo yekupodzwa kwemaronda nekugarisana kwakanaka?
Zvinogona kunetsa zvikuru sei tichine hurumende yatinayo. Sekutaura kwandogara ndichiita, chikonzero tiri kuramba tichipfuurira mberi nemvonga mupopoto uye nokushungurudzwa kwevanhu vanenge vachisapota mapato avanoda inyaya yokuti vari kutungamirira nyika iko zvino havarevesi pamberi pevanhu, havarevesi pamberi pamwari. Rurimi rwavo rwakazara neunyengeri.
Nyaya yekuti vanhu vange vachigarisana nekupodzwa maronda haisi yatanga musarudzo dzegore rino, Bishop Magaya. Zvinhu zvagara zvichiitika makore ose nekurudziro iyo ichigara iripo. Chii chiri kuita kuti hurumende inonake kutora matanho?
Ndinofunga kuti inyaya yekuti vamwe vacho vakaita umhondi, vamwe vacho vakapaza dzimba dzevanhu, vazhinji vacho vari muhurumende. Saka zvoita kunge wagadza mbavha kuti itonge umbavha, kana kuti wagadza mhondi kuti igadzise nyaya dzeumhondi. Kana zvinogara zvichitaurwa nevamwe mazuva ano kuti haugoni kukoka mosquito kuti urape marariya dzavo, mosquito dzinoto konzeresa marariya. Saka ndinoda kunge zviri kukonzerwa nekuti nyaya yeNPRC iko zvino iri inonzi yakahauswa, isahaused muofisi ya vice president, and vanova vane pati iyo yakakonzeresa izvozvo. Saka tiri kuona kunge hatisinyatsoitwa nemazvo. Panofanira kuva nea very independent approach, isinei nekuti ndiani anobatwa nenyaya yacho.
Remangwana mungaona rakaita sei, kana shoko ramungasiyira vana vezimbabwe mune ramangwana?
Shoko randingasiyira vana vezimbabwe mune ramangwana nderekuti ngatibatanei pamwe chete vana vezimbabwe, tirambe zvakaipa, tirambe umhondi. Hazvina basa kuti uri webato ripi. Ngatinzwisise kuti tine vanhu vakawanda vanga vari muzano PF vaitituka isu nenyaya yezvekumirira kodzero dzevanhu. Asi pavakazoshungurudzwa nemusangano wavo nepati yavo, vanhu ivava vakava kuchotifonera. Pavakasafa ndo pavakazoziva kuti zvakaipa. Saka tiri kukurudzira vanhu vese kuti kunyange uri muzano piro vazive kuti mangwana zvichavapandukira. Saka chakaipa chakaipa, hazvina basa kuti chiri kuitwa nezano here, chiri kuitwa neMDC here. Ngatibatane tichikondeme, uye ngatiise kutarirwa kwedu kuna Mwari nokuziva kuti Mwari nerimwe ramazuva vachatitonga.
Aiwa, tinotenda zvikuru Bishop Magaya.
Aiwa, tinotenda vakandimire.
Manga makateerera kuna Bishop Anselmo Magaya vekereke Zimbabwe Divine Destiny muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umotanga tichitarisa kukosha kwenyaya dzekugarisana pamwe nekupodzwa kwemaronda anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndichitumirai zvakanaka vateereri.
Tinotenda Jonga nehurukuro yakakosha yawaita na Bishop Anselmo Magaya. Tosangana zvakare muchikamu chino svondo rinouya.
Basa redu ndere kukudzai imi vateereri zviri kuitika muZimbabwe. Zvinotibatsirawo chose mukatiudza zvamunoda kunzwa muchirongwa chenyu cheStudio 7, kanawo kutiudza zviri kuitika munharaunda dzamunogara. kana paine zvamunoda kuti vamwe vateereri vazive zviri kuitika muupenyu hwenyu kana wo zvakaitika muupenyu hwenyu shandisai mukana uno pa Studio 7 apo munotaura makasununguka zivai kuti chirongwa che Studio 7 ndechenyu imi vateereri Nokudaro shandisai mukana uno kutaura zvamunofunga kuti zvinovaka imi nenyika yenyu Tinodawo kuti muzive kuti pa Studio 7 hatikurudzire kutukana, kunyombana kana kutaura mashoko anokonzeresa ruvengo munyika. Munofunga kuti tiri kuita basa redu nemazvo here? Ndezvipi zvamunofunga kuti tinofanirwa kunge tichiitawo pa Studio 7? Kuti tinzwe mafungiro enyu pamwe nezvamunoshuvira tumirai tsamba mbozha dzenyu kana kuti email mururimi rwechishona ku studio7@voanews.com studio ineka number 7@voanews.com munokwanisa kutitumira WhatsApp kana text message pa number dzinoti 1-202-465-0318 tinodzokorera zvakare number dzedu idzi 1-202-465-0318 munokwanisawo kutishanyira pa Facebook page yedu ye VOA Shona tinokurudzira kuti mutifarire pa Facebook page yedu ye VOA Shona
Tombotarisa zvabuda mimitambo yenhabvu nhasi. Harare City 1, Mutare City 1, Chapungu FC 1, Blawayo Chiefs 1, Capes United 1, Black Rhinos 0, Blawayo City 0, FC Platinum 1, ZPC Kariba 3, Triangle United 1, Ngezi Platinum 3, Natural 2.
Ojiji takabata icho andini nacho kota zvigara zvichema mizvapera tarongoda kumbofara woga ndekuti namwe munga jirambiri jema aunde aunde tarongoda kumbofara woga aunde aunde atikomete au pamurezo dzichema aunde aunde tarongoda kumbofara woga aunde aunde
Hurumende inokanzura urongwa hwekugadza mutungamiri wenyika mangwana zvichitevera magwaro akaiswa mudare Reconstitutional Court ne MDC Alliance ichipikisa kudomwa kwakaitwa vaEmerson Mnangagwa neZimbabwe Electoral Commission semutungamiri adomwa nevanhu. Vanhu vakawanda votaura nezvekupikiswa kuri kuitwa neMDC Alliance musarudzo yezvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Alingali tshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 omgqibelo mhla ka 11 Ncwabakazi 2018 igama ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
sesivuka sifonela uSheriff wathi yena ubengayahambisi lawo maphepha nanxasi imibhadalele izolo. So siyamala ukuthi mhlawumbe ukuthi uSheriff angahambisi amaphepha yena uSheriff we-High Court mhlawumbe bazama ukuthi badlale ngesikhathi bacele besithi uPresident Mnangagwa akatholanga amaphepha lawo ngesikhathi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa othiwa ubengafuni kwamukela amaphepha omthethwandaba aphikisa ukhetho uze wemukela lawo maphepha lamhlanje.
Ngibona sengathi bujulile ubufakazi kulokho abakwenelisileyo ukuthi bakuthole. Mhlambe abantu abakade bekukhangelele zisamu zangkhona ukuthi zethulwe ngendlela ecacileyo.
Sihlaziya ubufakazi bokuphikisa ukhetho, impumela yokhetho obethulelwe umthethwandaba we-Constitutional Court izolo ngumnumzana Nelson Chamisa. Kambe kungaba kwaba lokuqilibezela kukhetho. Sixoxa lomunye wabavotisayo othi kunzima kakhulu ukwenza lokho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa othiwa ubengafuni kwamukela amaphepha omthethwandaba aphikisa ukhetho uze wemukela lamhlanje. Umongameli womanyano MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa izolo wethule ingwalo ezokuphikisa impumela yokhetho eyatshengisa ukuthi unqotshiwe kukhetho lukamongameli njalo izihlalo zamalunga edalela ephalamende zebandla lakhe zilutshwana kakhulu kulezamalunga ezanu-PF. Ngokwethula la maphepha uChamisa uhle wamisa ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa obekukhangelelwe ukwenziwa kusasa. Isikhulumeli sikamnumzana Chamisa umnumzana Nkululeko Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi lolu daba luzaqala ukuhlaziywa ngolwesibili njengoba ngomvulo kulikhefu lokunanza amaqhawe esizwe.
Simelele ukuthi labo abaphiwa amaphepha abathi ama-respondents baphendule amalanga abo aphela ngolwesihlalo leviki ezayo ukuthi baphendule umbiko letshiwo nguPresident Nelson Chamisa. Ngemva kwalokho i-court sokuzafanele ifake ilanga lokuthi izahlala phansi ikhangele udaba lwakhona njalo ikhangela le ntengi leziyabe zivele kulabo abafanele baphendule kufana no-President de Klerk Mnangagwa.
Kuliqiniso yini esikuzwayo ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa ubesala kwamukela amaphepha la?
Ye, uPresident declared Emmerson Mnangagwa ubesala kwamukela amaphepha. Kunjenje walili kuwaphatha izolo emonomtapa building wasithumela ku-Minister of Justice lapho esihambe esewahambise khona, kodwa i-Minister of Justice ayisuye yena ngoba umlandu lo ufanele uye kuye. Ngakho sase sisuka lapho-ke sayabhadala usheriff we-court ukuthi abe sehambise amaphepha lawa ngenkani ngoba kwenziwa njalo vele ngomthetho kwamukela maphepha. Sizwa namhlanje sithethe sivuka sifonela uSheriff wathi yena ubengayahambisi lawo maphepha nanxasi imibhadalele izolo. So siyamangala ukuthi mhlawumbe ukuthi uSheriff angahambisi amaphepha yena uSheriff we-High Court mhlawumbe bazama ukuthi badlale ngesikhathi bacele besithi uPresident Mnangagwa akatholanga amaphepha lawo ngesikhathi. Kukanti-ke sinike yona izolo wawayala. Sithe siyenze njalo sase siyamjiyela lapho aphe khona siwajiye khona. Ngemva kwalokho sabuya sagcizelela bathumela uSheriff ukuthi ahambise amaphepha asambhadala izimali zakhona.
Sike saxoxa labezanu PF bathi bona lokhu konke kubangelwe yikuthi ikheli i-address kade ifakiwe ayisikho lapho kade kusiya amaphepha la.
Abantu laba babalile phela ukuthatha amaphepha official working address ka President de Klerk yemo nomntaba bilisi ngalokho ke alili kwenza njalo iaddress le iyafakwa nguye uPresident Mnangagwa exact iaddress eqondileyo sekujwayelekile ukuthi bazama ukudlala ngesikhathi ngoba bayesaba ukuthi bathethe bekhangele babona ukuthi evidence yangikhona imi kanjani kwabonakala ukuthi evidence yangikhona iqinile sebezama ukuthi babaleke udubo lokuthi bazandiwe ecourt ngakho angiboni ukubasiza mina ngoba iqinise ukuthi amaphepha bawathole ngesikhathi babhodabhoda ngawo balukuwathatha bathe balukuwathatha sathumela i-sheriff bekufanele enze umsebenzi wakhe i-sheriff lowo njalo uqhatshwe i-high court.
Alo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli womanyano we-MTC Alliance, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Lokhu sikudaba lunye, abanye bathi bona ubufakazi obethulwe ngumkhokheli womanyano MTC Alliance umnumzana Nelson Chamisa abujulanga kokuthi umthethwandaba we-Constitutional Court ulakho ukululahlela kathana lolu daba. Kulo bufakazi obuthiwa buzatshengisa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wathola amavoti amalutshwana kulalawo amemezelwayo lugatsha lwe-ZEC. Ukuhlaziya ubufakazi lobo sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efi Idlela Ncube.
Ngibona sengathi bujulile ubufakazi kulokho abakwenelisileyo ukuthi bakuthole. Mhlambe abantu abakade bekukhangelele zisamu zangkhona ukuthi zethulwe ngendlela ecacileyo. Mhlambe kuza kwethulwa ngaso besekhothi bekubeka khona phana emthethwandaba ukuthi hayi ubani wazuza okungaka, ubani wazuza okungaka. Yikho abantu abakukhangele kakhulu lokhuyana. Sesizabona ngakho kusiya phambili.
Siyabona ukubana njengoba uchilo wena ukuthi abantu bebekhangelele isamu zakhona. Kukhulunywa okunye okufana lokwenzakala ngemva kungakabi lokhetho okufana lakwamasosha lokunye okunjalo ubona ngani kungaphathisa yini lokhu
indaba yokhetho kasiyonto kuphela ephelela eZimbabwe. Ungakhangela iphetition ngendlela ebhalwe ngakhona kayibhalelwanga kuphela laba aphikisana labo uMabhala. Ubhalele lo mhlaba ukuthi ukwazi ukuthi yini okwaqhubekayo. Ubhalele labantu beZimbabwe abahlala endaweni lezo abangakwazi ukuthi kwakule zinto ezinjalo. Ukuthi bakwazi ukuthi ukhetho ngesingaye lapha mekhona njenge-MTC Alliance leader kwakulobunzima obungakanani, kwakulokudlelezela obungakanani. Yikho azama ukuvezela inkathulo. Ngokuya ukuthiwa background information bacacile liyana i-background information i-petition yabo kayirelayi kangako ku-background information kodwa ikusamu lezo okumele zivele ngokucacileyo. Esisesiza kubona yikuthi zani PF iphendule isithini kakhulu ezeke iphendule isithini ukuthi bakubeka eceleni ingasizathu bani kulapho kuzacaca khona izinto ngendlela efanele kodwa isamu yizo ezidingakalayo khathesi ukuthi hayi endaweni lapho khona umongameli uMnangagwa athola 1000 wathola 10000 lapho khona uChamisa athola khona 5000 wathola 1000 yikho lokho abantu abavekhangela ukuthi bakuzwe ukuze babone umehluko ukuthi lokho okhishwe izekhi ayisilo iqiniso.
Kube hluli ke abazaphatha lolu daba ubona ngani akusoze kube labakhona abazaba bethatha inhlangothi.
Mina ngokubona kwami inkantolo zeZimbabwe yebo kambe eminyakeni edlulileyo bezinohlupho kakhulu kodwa azikaze zibe zimbi ngendlela liyana abantu abazi bakubeke ngayo ukuthi vele zimbi zimbi ukuthi akakula judge loyedwa olengqondo ehlangeneyo usengathi wonke umuntu igazi lakhe ngelezano PF kugeleza igazi lezano PF ngibona bangabantu abahlelekileyo abahlonipha umthetho. Yebo kambe kungaba lababili abathathu abavele nje bengama-activist e-party kodwa iningi labo bangabantu abacacileyo. Kuzaya ngobufakazi xa bethulwe ngendlela efaneleyo ikakhulu isamu. Ubufakazi obudingakala yilobo yalobo esamu bokuthi ubani nanku ufaka amaphepha phambi kwabo lapho kuzacaca khona.
Ngokubala kwakho ubufakazi lobo ubona ungani bungabukhona yini?
Yebo khona ubufakazi into indaba sokuyukuthi akukaphikiswa phela ngakho kusethuliwe ngaliyandlela bungakaphikiswa yilabana abanye ababotshwayo ungabubona sengathi ubufakazi obulesisindo babukela abantu ababuchitha chithe nje bube ngumlotha kungabi indaba zalutho into yonke icaca kahle mangabe sekuvele abanye abaphikisayo babhala labo becaca ukuthi hayi wena laphothi khona iqiniso yileli laphothi khona iqiniso yileli kulapho sizaqalisa khona njengezakhamizi zeZimbabwe nalabo abalandela ezombusazwe lamagqwetha ukuthi kubonakala ukuthi kambe ongathi lo bufakazi obulohlonzi ingubani okwakhathesi kusakhuluma oyedwa akukaphikisa abanye bakaphikisa kulapho kuzaphuma khona ukuthi kuyiwa la.
Hello ke ngumnumzana Efihlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe uxoxe le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethulwa impikiso yamaphepha la azabe phikisa udaba luka mnumzana Nelson Chamisa kumalanga amalutshwana alandelayo angadluli isikhombisa i-7 days. Ngikudibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Andrew Banda, isakhamuzi sakobulawayo ongomunye walaba ababevotisa. Sikhangela nje ukubana kunzima okunganani ukucilibezela kusetshenziswa amaphepha la asekhathazile athiwa ngama V11 forms. Ya, okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Okay, ngiyabonga linjani.
Ye, mnumzana ungasitshela ukuthi lina kuyini, wena ngokwakho kuyini owakubonayo kusenzakala lapho livotisa, ungachasisela nje uZulu ukuthi nxa kukhona ubona ngani kulula yini ukuthi umuntu acilibezele.
Thina esakufundiswayo yizekhi, ningazi nxa abanye bengasakulandelani, kodwa thina esakufundiswa yizekhi siba yithimu yabo, kodwa sisiba ngama-polling agent, yikuthi safundiswa ukuthi abantu bazavota njani, bafaka babhala kwapha amabhokisi nxa i-spoiled paper yabe njani, le-right paper yabe njani, esakufundiswayo. Kwasokusithi-ke ngelanga lokuvotisa esakwenzayo sikhredita, sangena sakhredithana sonke saqeda amavoti aqasa ngo-7 o'clock.
Ungasichazisela ukuthi kwahamba njani kusukisela khona?
Alright. Okokuqala ngizabonga ukukhuluma abantu ababekusola. Into eyayisenzakala kwakuphossible ukuthi kube le 1 person a voter every minute, ngoba ama police station it was from 7 to 7, kodwa amanye bavotisa kule abanye ababengumakhelwane ngithi bavotisa abantu abangu-764, which means ukuthi ungamultiply ama-hours lana asinika 1 person per minute. Mina engangikhona savotisa 503 people, but sasaba lama-idle time amaningi kakhulu, ngoba sasikwanisa ukuba lama umuntu ahambe i-hour yonke kungala umuntu ongenileyo kuzovota. And then sathi sesiqedile into eqakathekileyo, sesibuya abantu abaningi nge-V11 form, abantu abayiyona ekhalisa abantu kakhulu. I-V11 form, wonke umuntu owayeyi-polling agent, not abezekhi kodwa ama-polling agent, lama-observers, wonke umuntu owayeyi-observer ne-polling agent waphiwa i-V11 form wahamba layo endlini. I-polling agent yayimele iparty yayo, wawumele uyeyisubmitha, is either uyisubmitha kukhansela wakho kumbe uyisubmitha ku-MP wakho. Besithi khona benzela ukuthi ama-form lana okhansela kumbe ama-MP bangawalawo kumele ba-ede i-tota yonke phansi, kwenze ukuthi ma sebememezele ukuthi uwinile kumbe udliwe kumbe uphumele ngayo, laye abe lesiqiniselo sokuthi inumber abayikhulumileyo yiyo sibili ephumileyo. So thina lapho esasikhona saqeda ukubala amavoti angu-503 ngo-6 a.m. siqalise ukubala ngama-past 7 ebusuku, ngoba sasabala ka-councillor, sabala ka-MP, sabala ka-president. Njalo i-postal vote kwakumele bathekhe ibizo langikhona ukuthi likhona yini polling station yethu, bese lisayikhwa ibizo lakhe njengabaningi selibhalwa PV ukuthi postal vote. Wonke lawo ngisaba ngelilalo alivulwanga ukuthi sibone ukuthi kana umuntu ukuvotelene, kwadatshulwa i-envelope injalo iphepha ligoqiwe lafakwa phakathi kwe-polling box, salivala lamanye sesivala wonke isikhathi sinye. Kodwa lami nginje kangikwazi ukuthi umuntu lo wayevote ngeposti wavotela bani. Kodwa ekubaleni kwakusithi nxa abezekhi bebala, nxa kule phepha ababengalizwisisi babehamba kuma-polling agent ama-parties wonke, babuze basibuze ukuthi kanti liyavumelana lakho lokho yini sikubale kumbe kusipoyezo ekuvaleni sasibakhangile nxa bevala singambona evala iphepha elingayisilo sasihle simisa sithi hayi leli phepha lingene emaphepheni angayisilo likhiphe ayisilo lephathi leyo lifake kule iphathi bathi sasiqedile ukubala savumelana sawabala ukuthi mangaka ibhala ke ukuthi lo uthole amangaka lo uthole amangaka lo uthole amangaka baqeda ke ikho okomunye lo munye okwabhalwa khona i-11 form yakhe afana na kubantu bonke nxa kwakulama polling agent angu 20 lama V11 ayibhalwa ngu 20 each one ethole eyakhe i-V11 form sathi sokunjalo kube lama V11 form angu 3 esawasilela phakathi kwama ballot box okwathiwa azavulwa nxa kungakontestwa ama elections kwasokusithi amanye angu 3 yiwo esahamba lawo sisiyawasurrender ku command center thina kithi sasikhona ama polling agent wonke sahamba lama ballot paper sathiya bezekhi sahamba lo mkhulu wezekhi lama police aya surrender ama paper ku command center bafika labo baqala checka ukuthi wonke umuntu usayinile ama V11 form. Bathi ukuthi ama V11 form ethu asayiniwe, basebe add babona ukuthi i-total iyabalansa yini. Bathi bebona ukuthi i-total iyabalansa, basebe sibiza ke basebe sithi sesirecorda ke phansi ku-sheet eyababe la iphepha elikhulu elilona babe recorda wama stations zonke ayevotisa ku polling station. Ababe responsible kiwo ukuthi abantu ababe khona ababe vota loba kwakusokunanyathiswele ama V11 form phandle kwama police station ngakuthwaye lokho ekhona bangahamba bewathatha baphendulele ngemuva bazabona ikho kulamabizo ama polling agent wonke lama signature abo bevuma ukuthi okubhalwe ngapha phambili yikho iqiniso okubaliweyo bilabo bekhangele bavumela ukuthi iparty yabo ithole inani lona lelo so nxa kuyikuthi ukuqila kungaba khona engeke ngikwale kodwa engikutsho ukuthi nxa i-polling agent le-polling agent yahambisa yasubmitha kuparty yayo sokulula ukuthi u-MP nxa elama V11 form wonke a-ede i-total abone ukuthi e-announciweyo ku-TV ukuthi uphume le number engaka liqiniso kumbe hayi ngoba uyaba ele evidence ebhaliweyo esayiniweyo yasengahamba ngayo bathi yasengahamba ngayo ecourt esiya contest ethi hayi mina nankamila ama V11 form anginika i-total engaka
upresident ama votes wona ayihamba njani
aka president lawo savala saqedelana lawo upresident laye ulakho ukuba kwazi nxa u-MP wakhe labo councilor bengamnika ama figures acorrect uyakwanisa la yoku-eda abekwazi ukuthi uthole okunganani so ikho ngisithi engukholwa ukuthi ama V11 form abe correct unless nxa wathi sokufika eHarare kwa edwa wrong or i-total ongaba le human error njalo maybe kosokungaba khona wrong khona kodwa kuma polling station engukholwa ukuthi kufundiswa ukuthi lokutshelwa kwethu sasibala accurately sisaba ukubotshwa kusasa kungaba wrong okokuthi lanamhlanje lama results angikhona ikuthi nje sengasarenda ku-councilor kodwa ngithemba ngawalandela nje nxa belofu ufuna ukubona konke kungatholakala information siyaphambili
hayi kuzwakele mnumzana siyabonga kakhulu
siyabonga
Lo-ke bekungumnumzana Andrew Banda isakhamuzi sakoBulawayo ongomunye owavotisayo kukhetho olwedluleyo ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande Alevalaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sengilithiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga exoxa lonkosikazi Sithembiso Nyoni umphathintambo ogatsha lukahulumende olwabesifazane lendaba zabasakhulayo.
Sikhuluma so abantu bathi ungabuyeni kuloro uhlangana layo ithwele utshwala ithwele lokhu zenizikadi people are sucking money out of the district so my next struggle is what is it that we can produce enkai that will attract money rihlalengayo. So one of the strategies esengizenzile ukuthi kube le GMB depot ukwenzela ukuthi amabele abantu athengwe, at least i GMB iyaletha imali abantu behambisa umumbu wabo. And the last year I had $52,000 brought into one ward that he sold their crops through GMB. So ngaze ngenze njalo ngama ward wonke ukuthi I'm attracting money into the constituency. So I vision yami ngeyoku develop inkayi. Ayikhona ukuphonga ukukhuluma nje. I want to be an MP that leaves a legacy. The whole of Matabele North akula higher and tertiary education institution. Ngaphandle kwe Lupane akula training yelokuzeni, akula polytechnic, akula teachers college. So ku constituency I'm saying fake I vocational training center sivomo iyakhiwa so. And that kwelutshena semfake inye a private a community. So abantu bethu without skills we are joking, and I don't like politics ekhotoza abanye abantu wena ungaphathanga lute ezandleni. Eyami ngifuna ibe yilena ethi ngukhotoza lami ngiphethe esandleni. So khonokho ngansithi ngikhuluma ngakho ebantwini, that's what made me win. And all the opposition parties ngaziba ede bonke put together, all the men ababengincintisa ngibadlile bonke noba sebefakwe ndawonye, which means i-programs zami abantu bayazamukela.
Wake waphinda wakhuluma futhi ngalo leyana udaba oluyake luhlupha abantu emaNdebeleni olwaba balisi abakhuluma ulimi lwesiShona kodwa befundisa abantwana besiNdebeleni, wathi kwakulesikolo esasihluphile sinjalo silabantu bemaswingo kuphela, lalilungisa udaba loluyana lakwezinye isigaba.
Ye udaba loluyana yanje ayikho ngutshoyo mntanami ukuthi angifuni mina ukuhamba ngifike ngithi mina xotshanini abantu, ye abantu abangazeli la, kuyabe kumele ukuthi abazali bangakhuluma bese ngibabuza abazali labantu ukuthi lina lilo wenu yini ongafundisa la. Bangathi ye, then sesihamba ke kuma channels ukuthi ngoba kumele umntwana nge policy kahulumende afundiswe ngolimi lukanina olwakhonapho.
Omama benze njani nje kukhetho in general nxa sikhuluma? Bayangena yini labo ezikhundleni zombusaso?
I think eMathebeleland North sonke omama abamileyo singenile. Kungithabisile khonokana kakhulu ngoba lo Sthembile Gumbo laye ubengezwa kuhle kodwa abantu bamvotela ngoba ube le track record. Thina mama siyenza kasikhulumi kakhulu njengabo baba. Like you have seen, when I'm not that person of a media, I was also born in media, but katesu nga constituency yami, if you were to account for what I have achieved compared to what I found, the achievements speak for themselves.
Ungathi la kukhulumende zinengi yini inhlelo ezimqoka ezincedise abesifazane lokhu ngenle?
Yeah, katesu ngikhuluma ke ku constituency yami kule 42 ama cooperatives afonyiweyo. Okuthi ukuthi ama 42 cooperatives lawana ungazuthi 42 times 10 members, that's 400 people abangene kuma activities, economic activities. Enje ukufuya inkukhu ndawonye, ukufuya inkomo ndawonye, i-command agriculture yona lebuyayo. Abantu benkayi bayitholile kakhulu i-command agriculture. Babe part of it. Ziningi inhlelo zikahulumende esibelayo ezingenile njenge-command agriculture, le migwaqo uzathola ukuthi imigwaqo eminingi enkayi ibingela gravel, ibingagredwanga, khathesi igrediwe eminye ifakwa igravel. Khonokana yinto enhle kakhulu. In a few years time inkayi will take its place in the national grid in terms of development, especially at community level.
Ungathini ngabanye laba besifazane abancintise kukhetho lukamongameli lanxa bengasibo bebandla lakho?
Hayi, okundanise kakhulu yikuthi abantu ikakhulu obaba ababepretenda ukuthi babalandele besikhampena sonke phela kuground la, ububezwa besithi votela nini mina kodwa phezulu livotele ubani, beqamba omunye ubaba, bese beqamba uchami. So they were really let down by the male candidate abebe bafake ezabelweni ikakhulu, kumbe abebe bafake ezindaweni ngoba bebengabakhampeneli amakandidate oyipresidency abangomama. Bebezikhampenela bona ngapha ngaphansi, babesebesithi votela nini uchami o votela nini elinye ibandla.
Alo ke Ngunkosikazi Sithembiso Nyoni umphathi ntambo ogatsha lukahulumende olwabesifazane lendaba zabasakhulayo ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga kuhlelo lwabesifazane aluphalona maviki wonke ngomgqibelo. Kwezemidlalo ke kesikhangele impumela yemidlalo yenguqu edlalwe undawana zelizwe ezithiyeneyo lamhlanje. IHarare City 1, iMotare City 1. Itapungu leBulawayo Chiefs lazo zibe nguchiki lobhanqa 1-1. iCapes United yona inqobe iBlack Rhinos nge 1-0. iBulawayo City 0, FC Platinum 1. IZPC Kariba yona ibhuqe iTriangle United nge 3-1. Kuthi khona iNgezi Platinum yona idle iNaycrot nge 3-2. Imali thandi nyuku iyo ke imafiki izolo eSouth Africa ihamba lejahe elisakhulayo leNigeria uDavido besigqibela ke uhlelo lwethu lamhlanje. Kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa othiwa ubengafuni kwamukela amaphepha awumthethwandaba aphikisa impumela yokhetho uze wemukela lawo maphepha lamhlanje. sihlaziye ubufakazi bokuphikisa ukhetho obethulwe umthethwandaba we-Constitutional Court ngomnumzana Nelson Chamisa izolo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande Vilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.